Ndizvo izvozvo.
Ndo mashoko akakosha, mashoko akatumirirwa neruzhinji rweZimbabwe, mashoko achaendisa pati kuti iende mberi.
Tiri kunzwawo vamwe vamamushanda navo vakaita savamushanga vachiti hamuna kunyatsotaurawo navo pasati paziviswa ruzhinji. Zviri kufamba sei?
Vanamushanga vanotaura zvavo, vane freedom of expression, freedom of association. Constitution yetu iri kuti president angabva, vice presidents ari kutora simbo oenda mberi. Saka kuna consultation inofanira kuitwa ipapo.
Saka vatungamiri ava pamanga muchiita marecords manga muchishanda navo here vatatu ava, Maikore vabiti naivo vanxube, kana kuti manga muchingoita yenyu zvenyu mega?
Hakuna munhu anokwanisa kuita basa huru rakadaro ega. Hakuna munhu angasikakwanise kundi challenge. Saka dzichabuda pachena kuti zvinhu ngandizviita zvazibva nekupi.
Saka imimi maani chigaro chipi apa, kana muri kuti madzosera kubato kugweru Congress yakaitwa iyi?
Inini I remain as interim secretary general and I remain ndiri center of communication. Saka hapana zvinhu zvakasinja, asi tichataura tichienda mberi ukuti tinokwanisa here kuenda mberi chakadaro here, tizoita machanges.
Saka kana muchiti bato ridzokere kutungamiri wa 2019, kwaimimi makazosvika sei pakuti muite acting SG apa?
Aiwa, izvozvo zviri kumadare ka, and this leadership inorespecta the process yemadare. Saka zvizokwanisa next week kune nyaya iri paSupreme Court. I'm the underwriter ikoko. Saka let's respect my issues aya azopera kubatare, then chokwanisa kutaura takasunungura ukuti zvakambofamba sei. Kuenda mberi
sei bato renyu riri kuramba richishandisa chiso chavachamisa mane, varume vaviri nemumwe mudzimai?
Chinoramba chishandisa because that is a trademark. Chinoramba chishandisa because it's an intellectual property yakarejestwa. Hakuna munhu anokwanisa kuisenzisa until chaenda kuCongress. Congress ndiyo ine masimba yokuti ivise chinhu ichocho, ukuti hai vakomana hachichakwanisi kusenzisa icho icho trademark iyo haichasenzi.
Asi kana muchiti manga musingawirirana navachamisa kuti vanga vachida kuita bato kunge ravo kwete revanhu, kosei muri kuramba muchishandisa chiso chemunhu hamusiri kuwirirana naye? Hapana dambudziko here? Uye takaona kuti musarudzo dzakapfuura hazvina kunyatsoshanda zvekushandisa chiso chacho chavachamisa.
Aiwa, isu hatina kufosa Chamisa kuti asenzise zita rake. We didn't put a gun tobva taenda kuno KG6 tounganidza mabuto kuti tinoda kusenzisa face yako. We could have used anybody's face and we marketed that face, we publicized that face. It was not Chamisa akaenda kwese kwese munyika aipublicize face yake.